manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 13, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa nawa Nelson Chamisa iri kuita izvozvi Congress yedunhu reMashonaland and Central yekutsvaga utungamiri webato iri mudunhu iri. Hurumende inoti iri kufara zvikuru nerubatsiro rwekupa vanhu vakawirirwa nedambudziko redutu mupengo pamwe nemafashanu ecyclone Idai huri kuramba huchiuya. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kugokwe zvichitevera kubviswa mudzimba kwakaitwa mhuri dzinogara mumabhuku matatu munzvimbo iri pasi paIshe Njelele. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa iri kuita Congress yedunhu reMashonaland and Central yekutsvaga utungamiri hwebato mudunhu iri. Mushure mezvo, utungamiri hwedunhu reMashonaland and Central huchagara pasi hwodoma vanhu muzvinzvimbo zvemuNational Executive. Parizvino, vachamisa vadomwa nematunhu matanhatu kuti vakwikwidze chigaro chemutungamiri hwebato pasina anovapikisa. Tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe zviri kuitika.
Takava United States, takava Matau, takava Matnop, takava Midland, takava Mashonaland West, takava Mashonaland East. Nasi uno ndiri kutaura kudai tiri kuita tsarudzo yeMashonaland Central. Saka tiri kufamba zvakanaka zvikuru, madistricts ese ari kumirirwa, thousands of people are coming, mastructures edu akazara kuti tashu. Vanhu vari kuuya vari kufara, congress dzacho dziri kufamba. Yes, of course, pane nyaya dzetransport fuel iri kunetsa munyika, but zvimwe zvese zviri kufamba zvakanaka. Tiri kufara nekuti vanhu vedu vanokwanisa kufamba neshoka, vari kutora malist, vari kukwira dzimota, vese vari kuuya kucongress inoitika after makore mashanu.
Vamafume, kune vamwe vari kuti izvo kufamba kuri kuita sarudzo dzenyu idzi dzekutsvaga utungamiri hukuru kuri kusanganawo nemutauro. Sebato muri kugadzirisa sei kunyunyuta kunenge kuchibva muwana?
Chinoitika ndechekuti paelection yakaita seii, pagungano rinenge rakaita seii, panowanikawo vanoti minyiminyi, panowanikawo vanogona kugunununa nechicho nechicho. Taita maelection 1950 mumawadi, maelection 210 mudistrict, tikaita 6 provinces. Maelections akawanda zvikuru iwawo, hapana arasikirwa neupenyu, hapana akuvarisisa, pangoita 2 or 3 zvinyanya zvakatambidza maoko kune vamwe. Izvozvo tiri kuzvigadzirisa. Tinodzinga vanhu vakadaro, angobata mumwe, angosunda mumwe, munhu tinomutanda musangano yedu. Asi tinofara nekuti hapana kuita kupondana, hapana kuita kukuwadzana.
Vadzimai vari kupinda zvakadii mumakwikwi eCongress yeNational vamafume?
Madzimai anenge azunza madhiresi, vakwinya mupendero, vari kumanya zvikuru. Tine madzimai aisa mazita avo paDeputy Secretary General, vamwe vaisa pachairperson. Pane vatatu kana vana vaisa pakuda kuita vice president, and ivo kumawings avo kuwomen's assembly vari kukwikwidzana zvine mutindo. Tiri kufara nekusu kusumuka kurikita mazimai ku main wing kuma youth wo mazimai ariko pane vakukudza kuita ma vice chair ma deputy secretary general ma treasurer vari kukudza vechibiki vadzimai vari kumira nevarume
kana paine zvinyunyuto zvirikubva kumatunhu muchapa vanhu ava mukana here wokuti zvinyunyuto zvavo zvinzwikwe congress huru isati yaitika
ndosaka takapa period yakareba inova nemwedzi zvaitaitira kuti tinge tichidhila nekuita healing sometimes kana mukakukwidza even pamba chaipo kamwana kadike kakasiiwa namukoma kanopangudza mhere
kusvika pari zvino vamafume mati matambira here zvinyunyuto kubva kumatunhu
hapana atanyora chinyunyuto takamirira vachine zvavo nguva yekuti vanyore kuda vanenge vachitaura nevanovamiririra asi pari zvino hatisati tatambira zvinyunyuto zvikuru
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare vari kumashonarend central. Hurumende inoti iri kufara zvikuru kuti rubatsiro rwekupa vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo pamwe nemafashanu ecyclone Idai ruri kuramba huchiuya. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti pari zvino hurumende iri mubishi kuona kuti zvikoro zvagadziriswa kuitira kuti vana vange vachienda kuzvikoro pazvinovhurwa mwedzi unouya.
Kuru chatandoda kuudzai ndechekuti zvese zvichiuya zvinoregistwa kuprovincial administrator zvabva ikoko zvinoendeswa kuministry of social welfare ministry of social welfare ichibatsirwa nemasoja ichibatsirwa zvakare nemacivic organizations ichibatsirwa zvakare neministry yewomen affairs ndivo vanenge vachienda nawo vachipa rubatsiro rwu kuvanhu vanhu vekuti mani mani vari kufara zvikuru kuti vanoda kuziva kuti kungoziva kuti nhamo yavakasvikirwa nayo haisi yavo vegasi kuti yakabata bata vanhu vakawanda tinotenda zvikuru matenda akauya sekuziva kwenyu dzimba zhinji dzakaparadzwa vanhu vanga vakagara maholding camp munoziva zvinorwadza sei kuti mhuri dzingogara dziri paholding camp
paurongwa hwekuti vanhu vadzokere mudzimba dzavo vachinogara wati watanga here kana kuti vanhu vachirongogara vari kumatembi nokumatendi kwavari uku
dzokera mudzimba dzavo dzinoda kuvakwa pakare zvakasimba dzinoda pane nyaya yakawanda iri kutariswa kune vanoongorora kuona kuti kunyanya kungangu vagari vemungangu pachavo vakutotya kugara paarea iyoyo saka pari kutariswa nyaya iyi tinoti relocation kuona kuti vaendeswa vanovakirwa dzimba kune imwe area ine yetingati iri safe saka vane dzavo dzakasara dzakamira sina kusvikirwa nedambudziko idzodzo vamwe vakadzokera mudzimba dzavo but avo vane dzimba dzakaparara zvachose haisi nyore kuti vange vatodzokera ipapo mukautarisa muchiona chaizvo dambudziko rakasvikira kuti mani mani harisi nyore nekuti tiri kutaura matombo anorema 3 tons akakura zvikuru chikuru chatakanga tichimhanyiwa nacho nehurumende nemadevelopment partners macivic society organizations nevanhu maindividuals nyaya yekuona kuti at least tagona kuti maroads avhurike kuti mota dzakatakura chikafu dzisvike ikoko ko chikuru chakanga chakanyanya kunetsa ndechekuti hongu chikafu changa chichiuya zvinhu zvichidhonetwa asi nekuti maroads anga akaparadzwa ese
sezvo zvikoro zvava pedyo kuda kuvhurwa urongwa hwehurumende hwakamira papi panyaya yevana vechikoro
ndoda kuti yatiri kushanda nayo yakagadzirwa maroads kuti atange kuvhurika paite passable ndiyo speed ine chete yatiri kushanda nayo kuona kuti zvikoro zviri pamaareas anenge abvumwa kunzi apaiwa hapari safe zvogadziriswa zvikoro zvimwe zviri pamaareas akabva akondemwa kuona kuti apa apaipanikalowangwa school zvikoro zvinenge zvaakutoona zvaakutosvitswa kumwe saka ministry of education iri kutarisawo mapossibilities akawanda ekutora vana vamwe vanenge vairi zvikoro zvinenge zvisa zvagona kugadzirisa patotanga chikoro kuti vatoiswa pane zvimwe zvikoro nekuti zvikoro vana havafanhi kutanzwe kumbomira nyaya yekuchikoro ndiyo nyaya hombe yatakabatikana nayo sehurumende yekuona kuti vana vese vakakangarisirwa zvikoro zvavo vakurumidze kudzoka kuchikoro saka paholidhe ipapo panenge pachandwa zvakanyanya zvikuru kuti zvikoro zviya zviri maareas akanzi aiwa apa angazvigadziriswe zvinogadziriswa kuoneka zvimwe zvikoro zvakabva zvatoonekwa kunzi paarea pazviri hapasisesi zvachose saka ipapo zvoreva kuti aiwa zvaakubviswa ipapo
Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kugokwe zvichitevera kubviswa mudzimba kwakaitwa mhuri dzinogara mumabhuku matatu munzvimbo iri pasi paishe Njelele. Mumwe mugari wemubhuku rekwamagodgi uyo asina kuda kudomwa nezita rake anoti vakadzingwa nezuro mudzimba dzavo nemasoja achishanda nemapurisa anorwisa mhirizhonga. Mugari uyu anoti vanga vagara panzvimbo iyi kwemakore matanhatu asi hatina kukwanisa kutaura naye zvakanyanya sezvo foni yake yabva yadzimwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remauto sezvo vanotaura vakamirira mauto vanga vasingadaviri foni dzavo. Asi tabata mumwe ari kuziva zviri kuitika, amai Sibonisiwe Sibanda, kuti tinzwe zviri kuitika kugoke kwakare.
Vabereki vangu vanhu vave ne6 years vagere munzvimbo yavari, saka vari kunzi vakasvikirwa nemasoja nezuro makuseni vakangokavirwa madhoo zvikanzibudisai zvinhu iko zvino zvinhu zvese ngazvitobva mutoenda parod. Saka kutaura kunoku vanhu vari kutotambudzika vatori parod vatoshaya kuti voendera.
Vabereki venyu vari kubvisirwei panzvimbo yavanga vagere?
Vari kunzi vakagara zvisiri pamutemo.
Ndiani ari kuvati vakagara zvisiri pamutemo?
Kureva kuti masoja ari kutaura kudaro nokuti nezuro pandakakwanisa kubata munina wangu kumapatifo aitwa nzi dipo apfuura neipapo parod achiti mangwana makuseni kuda kuwana musi sipo neparod madzokera kwamaigara.
Vanhu vamuri kutaura vamai Sibanda vakangouya vasina kuvapa here notisi yekuti tinoda kuti mubve panzvimbo pamuri kugara?
Havana kutiwa notisi.
Kutaura kuno vabereki venyu vari kupi namai Sibanda?
Kutaura kuno vabereki vagere parod vakatosha kuti voindepi apa mvura iri kunaya nevana.
Ko vanhu vanenge vachida kuti vakwanise kutaura navo vanokwanisa here kutaura navo vabereki venyu kwavari pari zvino?
Pari zvino havakwanisi kuti vavabate nemhaka yekuti masoja ari kuvarambidza kuita mafoni on vari kunzi ngavadzime mafoni vakatora mavhidhiyo vakatora mapicha vakafona saka havakwanisi kuti vavabate.
Imi makaziva sei kuti masoja ari kuvabvisa?
Masoja ndo akasvika achikava madhoo achiti budai.
Pane matanho here amatoro ekuita sekuzivisa mapurisa kuti ndizvo zvaitika izvi?
Hapana matanho atatora, tatongoona kuti zvirina titombofonera vestudio vakuda vakakwanisa kutibetsera hatitombozvitotangira pati.
Vakakwanisa here kutakura zvinhu zvavo zvese zvanga zviri mudzimba pavainzi vabude mudzimba mune vanhu vamuri kuti mauto?
Zuro ndopa vakakwanisa kutakura nhumbi dzanga dziri mumba asi zvirimwa zviri muminda havasati vakwanisa kuzvibvisa muminda. Vanga vangokohwa ngoro 5 chete dzechibage asi vanga vasati vatombosvika kana pakota pekuti vakohwe, saka kureva kuti zvirimwa zvavo zvichingori zvavangozara muminda.
Ko zvinhu zvakaita sezvipfuwo zviri kupi?
Vanazvo panzira ipaparodi.
Zvinhu izvi zvakaitikira kupi chaipo? Mungatiudze here nzvimbo yazvakaitikira?
Gokwe chifu wacho ndinjeleri isati tasvika pabomba nechemasure mbichana after raj chifu wacho ndinjeleri.
Ko mambo vari kuzviziva here kuti ndo zviri kuitika kuvanhu vavo?
Ipapo handizivi kuti vari kuzviziva here.
Ko pane matanho here amatora kusvika pari zvino yekuti muzivisewo Ishe sezvo Ishe varivo vanenge vari munhu anoremekedzwa mukuchengetedza matunhu nevanhu vavanogara navo?
Matanho iwayo hatina kukwanisa kuti tivatore nemhaka yekuti iko zvino vatori dishi rekuti vapedzise kutakura zvinhu zvichienda parod. Saka kuti vachihowana nguva yekuti vachienda kwashe panokwirwa mota, saka vakwanisi kuti vadi vasvike ikoko zvaiko zvino tingasi vangu zvamangwana.
Imi mati vari parodhi, vari parodhi zvokuronga rwendo rwokuenda kumwe kune here kana kuti vakungogarawo ipapo?
Hakuna kwavanokwanisa kuenda nokuti hakuna, havana misha, misha yavo yanga iri iyoyo. Saka vanhu vagere parodhi, saka dhispo hameno zvaari kuti handida kuwanai muripo kuti vachaendeita hatichomboziviwo ipapo.
Pane midziyo here yakaputswa muchiitiko ichi nai amai Sibanda?
Aiwa midziyo hapana yakaputsiwa.
Avo vanga vari amai Sibonisiwe Sibanda vachitaura vari parunhare vari mugweru. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Omega Taonezvi vesangano rewafamba wapota. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Taonezvi. Mungati tana nguro kuti ndimi mumwe wevamwe madzimai vanga vari kumisangano ye World Bank ne IMF yanga iri kuitirwa imo muno mu Washington yakafamba sei.
Kumusangano takadzidza zvakawanda sikuru kumusangano ye World Bank yanga ichitika asvondo rinorese. Saka takapinda muma meetings akasiyana siyana but andakanyatsonzwa kubatikana nezvakanga zviri mu yakanga iri nyaya ye technology kuAfrica yainzi building human capital in Africa ne future ye technology ndoma misangano miri yandakanyatsonzwa kunzi njuwo pamwe.
Misangano iyi yanga iri kukurudzire chii takatarisa dande mutande?
Saka vakanga vachiti ramangwana redu business kana kuti zvedzidzo kana kuti zvedevelopment zvese zviri associated ne dande mutande. Kuti tibudirire tinofanira kunge tichiinvesta mune technology tichidzidzisa vanhu vese kuti vawane kukwanisa kusenzesa kwete just ma cellphone nana WhatsApp but zvakawanda zvinoitika mutechnology. Saka vaiti ivo vane chirongwa chinonzi Moonshot Africa chekuti by 2030 munhu wese wekuAfrica anofanira kunge akukwanisa kuenda pakombiyuta kuenda paindanet vachiita zvinhu zvakasiyana siyana kwete kungotaura panana WhatsApp. Saka ndo hurongwa hwavo ende vane mari dzavakaisa padii dzekuti dzigozoshandiswa kuita kuti plan iyoyo ibudirise.
Misangano yakadai seiyi yeWorld Bank neIMF yakakosha sei nyanya kumadzimai tichiona kuti imi muri muzvina bhizimisi wechidzimai?
So misangano yakakosha nekuti kazhinji kacho vanhu vechikadzi hatiwanzoconsult pane pachiita zvinhu zvakadai tinosarira mashure tinozongunzwa kwaakuitika zvinhu kuti takazoita musangano wakati zvikati but yeWorld Bank inotibatsira kuti tine tiziya pari kurongwa zvinhu urongwa huchauya pamberi kuti tifanokwanisa kugadzira zvikuru mumabhizinesi kuti toplana bhizinesi redu ramangwana takaita sei tichienderana negwara rine richida rine rataurwa neivo vekumaWorld Bank.
Tinoona zvekuti pakange paine gurukota rezvemari Vantuli Ncube vanga vari muno nevamo vakabva kuZimbabwe, makakwanisa kuvaona here kana kunzwa kuti zvii zvavanga vari kutaura nezvazvo pamusangano uyu?
Takakwanisa hedu kuvaona Vamutuli Ncube kasi hatina kukwanisa kupinda mumisangano yavakanga vachitaura nekuti yakanga iri vakokwi chete isusu takanga tingori magesi but pane vamwe vekuZimbabwe vatakaona vana vechidiki vakanga variko vakauya nevamwe vekuministry vekufinance vatakavasangana navo.
Zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai vangange vakateerera panyaya yekunge vachiwanikwawo pamisangano yakadai kunyange kuri ikoko kwavanenge vari kunyika dzakasiyana siyana?
Ndinokurudzira madzimai ese kuti hatiende iwo kumisangano ine ichiitwa ivi, ndo kunenge kuchirongwa zvinhu zvemangwana zvinotibatsira zvichiratidza direction inenge ichienda nenyika kana kuti nebusiness. Saka hatiregerei kungogara kumba tichibika kana kuti tichichengeta vana, tinofanira kuenda ikoko kuri kuitwa madecision ndiwawo, ndo kuti vanenge vachironga vazivi kuti kune madzimai ende tikwanisewo kucontributa zvatine tichifunga pane maplans anenge aripo asati aimplementwa.
Imi sangano renyu pari zvino riri kuronga chii? Tinoona kuti pane misangano yamaa muri kutaura kuti muchange muri kuita, ndeipi misangano iyi uye zvavanoda kuenda kwairi vanogona kuita sei?
Saka isu musi wa27 April tiri kuita gungano remadzimai rinonzi African Women's Power Branch. Saka iri gungano remadzimai kuAfrica ari muno munharaunda yeWashington DC. Tine tichisangana tichishare information zvebhizinesi kuti kana uchida kutanga bhizinesi unoita sei, uye kana uchida mari yekufanda kune kuine vaiko vekuSBA vane vachipa vanhu maloan emasmall business, kune kuine vane vachitaurawo vachipawo humbo hwekuti ivo vakazvitanga sei uye vave papi kuti tiedze kukurudzirana, nekuti pane vamwe vane vaine pfungwa dzavane vainadzo dzemabhizinesi but vane vachizviedza kuti votanga nepapi havasingazviite kutangira. Saka musangano uyu uri kubatsirana, kune kuine vanhu vekunigeria, kuine vanhu vekuzimbabwe Zimbabwe kunyika dzakasiyana Ghana Cameroon kwese kwakasiyana muno muAfrica vari muno muWashington DC nevamwe vari kubva kuZimbabwe
vanenge vachida kupinda musangano uyu vanokwanisa kuita sei vanokuona ipapi
saka vanoda kupinda musangano vanogona kuenda pa website sedu inonzi wafambawapota.com pane madetails kana kuenda pa Facebook tiripo pa Facebook wafambawapota.com
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Omega taone zvive sangano re wafamba wapota kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa pamusoro petsika nemagariro takanangana nemamiriro ekunze ayo anonzi nevamwe ari kukonzerwa neclimate change vamwewo vachiti ari kukonzerwa nekusachengetedzwa kwetsika nemagariro matunhu akasiyana siyana. Muburukuru edu tabata ishe Nembire vaClemens Nembire vekudunhu rekuMount Darwin. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu ishe Nembire.
Ndinokutendai kazvai vateereri vari mumativi mana eZimbabwe.
Changambire Nembire, tinonzwa kuti gore rino mvura haina kunyatsonaya sezvazvitarisirwa nevakawanda mumwaka uno. Imiwo mudunhu menyu nyaya dzechikafu dzakamira sei?
Regai nditange nekutaura ndichiti hungu mvura haina kunaya zvakanaka munyika yedu yeZimbabwe. Asi matunhu mazhinji angangokohwa asi chikafu hatisi kutarisira kuti tingangowana chikafu chataichiwana mazuva ose handina hangu huwandu hwakati wandei sezvo handisi mutauriri wehurumende asi takamirira dunhu remarch central nzara iriko nokuti muzarabani nzvimbo dzinoti metsei dzinotsva zvakanyanya mvura inoita shoma nedzimwewo nzvimbo dzine mvura shoma asi tine grain strategic reserve yedu muno muZimbabwe chibage chirimo chakati wandei. Ndinobayira hurumende ichaisa intervention measures yekuona kuti vanhu havafemi nzara.
Iyo hurumende yanga ichikurudzirawo makorosa apfuura yakuti vanhu varimewo mbeu diki dzingadzi small grains. Mudunhu menyu vanhu vakatambirawo here kurudziro iyoyo?
Hungu vanhu vakatambira asi chaakunetsa zvaakuenda nemunhu nekuti vamwe vaakuda mbeu dzinoita mwaka wakati rebei kuitira kuti ndo dzine goo vamwe vachitambirawo kurudziro yekuti kuitwewo mbeu diki dzine tsanga diki dzidzana zviyo nana mhunga kuitira kuti nyika inge ine chikamu chakakwana. Vanhu vari kutambira asi zvaakuendawo munhu nemunhu kuti ari kutambira kuti ivhu rake nemwaka wenzvimbo yaari zvakamira sei.
Vakawanda vari kuona kushanduka kwekunze uku kuri kuitawo kuti mvura inge isinganyanyonaya vamwe vachitiwo yavari kuti climate change asi kwoitawo vamwe vari kuti tsika dzechivanhu ndo dzimwe dziri kuraswa zvekuti zvaakukanganisa kana manayiro emvura. Imi munoonawo sei?
Ndobvumirana nazvo. Tsika dziri kuraswa chaizvo. Vanhu vaakurasa tsika zvikuru sei avo vanofunga kuti ndakarara nemwana chirwere cheHIV chinopera. Ndakarara nemwana upfumi hwangu hunobva hwakura kana kuenda pamusoro-soro zvinove zvinhu isiri izvo. Vanhu vazhinji taakuitawo chindenda chehwai chokuti kana munhu akasvetuka dziri zana dzese dzinopera kusvetuka dzisingazive kuti dziri kusvetukira chii. Saka vanhu vaparara nechindendawo nedeedzerwa raparadza vanhu. Tsika vanhu vadzirasa vakatarisawo dzimwe nyika dzinototi this is a Muslim country. Isiso Zimbabwe tiri nyika ine tsika nehunhu zvatofanira kuteedzera asi zvizhinji izvozvo hatichazviteedzera nekuti munhu akati iye ndafunda kuHarvard University akuona senge afunda. Munhu anogona kunge akafunda iye asina zvaanoziva.
Chivanhu chiri kurasikawo kubva mukutaura kwatinoita nevanhu kuti hanzi hatichaita zvinhu zvakaita sana mafuwe nezvimwe zvaiitwa kare. Mudunhu menyu zvichiri kuitwa here zvekukumbira mvura zvana mafuwe nezvimwezvo?
izvozvo tinozviita gore negore ndotova nenzvimbo nhatu dzinoitirwa mafuwe tichikumbira mvura munyika mangu tiri kuzviita asi tadzoka tonyanyisa kuzemberana nechirungu kuzemberana nezvinhu zvisiri zvedu ndozvaakutipa kuti tiremare takateedza tsika dzedu vazhinji hatiremare
aiwa tinotenda zvikuru changamire nemashoko enyu
tatenda
manga makateerera kuna Ishe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC
vatsigiri venhabvu vari kufara nemakwikwi e2019 Africa Cup of Nations zvichiteera kuiswa kwechikwata cheZimbabwe Warriors mugungano rine nyika ina dzinoti Egypt Democratic Republic of Congo neUganda vachiti gungano iri rakapfawa zvikuru pane remakore apfuura Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
mumubatanidzwa yezvikwata yakaitwa neve Confederation of African Football zvikwata izvi zviri mugroup A umo vatsigiri venhabvu munyika vanoti chikwata chavo chinobudirira zvisina kutamburira aya ndiwo mamiriro akaita gungano iri
Host Egypt will head alongside Zimbabwe, Uganda and DR Congo in group A
zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro-soro mugungano iri nezvikwata zvina zvichapedza zviri pachinhano chechitatu zviri nani pamagungano ese matanhatu ndizvo zvinoenderera mberi nemakwikwi aya aimbove mubati wepembe mupremier soccer league vasem hamandawana vanoti zimbabwe ichabudirira mugroup A
contest apa paingangove pakati pedu neEgypt timu dzakaita seUganda neDR Congo haiwo kuovha tina coach ane experience vasande chidzambwa uye tine tsono chaidzo pamberi apa kana takatarisa pavatambi vedu vachanga vachitamba pafront saka hanzira yedu yakanaka zvikuru
vachabvani muswera avo vaimbotambira Black Rhinos muSuper League vanotiwo vari kufara negungano raiswa Zimbabwe
tichiona hangu Zimbabwe iri mugroup iri igroup rakatinakei our main threat Egypt Uganda neDRC Congo tikwasa kupfuura endi tariro yangu ndeyekuti munext round tinopfuurira asi ndokunge maadministrators edu nemacorporates auya tobatana pamwe chete kutenderere mberi
mutambi wekarati ane mukurumbira asi achitevera mutambo wenhabvu Afonso Mkuche anoti Egypt inonetsa kurova nenyaya yevabati vepembe asi vachiyambira maWarriors kuti asadherere Uganda
it's a tricky draw both the Egypt ma host panoita kakubirirana ipapo saka since they are the host we have to be very careful other teams are two teams we can meet them anything can come out of that because Uganda this days va improve soccer yao so they are now better than before
Zimbabwe yaenda kuma final Africa Cup of Nations katatu muna 2004 2006 na 2017 asi panguva yese maWarriors anga achingobuditswa munharaunda yekutanga asi vahamandawana vanoti iko zvino maWarriors anobudirira asi vachiti ivo kuti izvi zviitike panoda gadziriro yakasimba
panodiwa gadziriro yakafanana nekuti tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita
makundano aya ari kutanga musi wa21 chikumi Egypt neZimbabwe dzichivhura musangano wezvikwata makumi maviri nezvina aya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi MDC inotungamirwa naNelson Chamisa iri kuita izvozvi Congress yedunhu reMashonaland and Central. Hurumende inoti iri kufara zvikuru kuti rubatsiro rwuri kupihwa vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo pamwe nemafashani ecyclone Idai rwuri kuramba huchiuya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soko hizika tisenda baku vi.